Gwetare watore venao ava watapiwa mchine ripi vabuma kutivaviri ava vanga waka chengetezu kwa pakamba ima polisa ya St. Mary's Police Station panguaya taenda pamepo vamchine ripi vanuti waviri ava wasati watauri wa mosha yavo Vasikala wanuti wawayambiru wanima polisa kutivasa fambe fambe munzimbo dhiru kufoterwa wachinzi waru kuunganiza wanu pa waru kufamba Asu vasikala wanuti wanu waru kungo waunganira woga pose pa waru kuyenda I don't know.
Yes, no, but there's a entrance, primary school, but I could intimidate about it. So I could be in the polling station. Secondly,
Mutauro wezanu PF wa Christopher Mtsangwa vachitiwa fonere kana vanyatsonzwa kuti zvanga zvakamira sei kunzvimbo dzose dzaitwa sarudzo. Atira kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi vanhu vavhota murunyararo mukariba mumawadhi anoti 3, 4, 8 kunyange kwakamboita kusagutsikana kwemapato anopikisa pamusoro pemagwaro emazita evanhu vakanyoresa kuvhota zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi masere nevanomwe vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwe chete muwadhi 8. Munyori wezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC mudunhu remashonal and west vakuda kwacho chigumo vanobvuma kuti sarudzo dzafamba zvakanaka kusanganisira muwadhi 8. Zvichabuda musarudzo dzanhasi zvichatanga kuziviswa nhasi manheru apo pachatanga kuverengwa mavhoti kana vanhu vapedza kuvhota nenguva dzenomwe manheru ano. Sarudzo dzekuchitungwiza dzinotevera kudzingwa kwevaeremeya vechitungwiza vaLove Moyo Maiko kuchiti dzekwamutare dzichitevera kudzingwa kwevaeremeya vaBlessing Tandi. Dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitwa sarudzo dzemakanzuru nhasi dzinosanganisira Mutare neRusape uye tanga tisati tanzwa kuti dzafambawo sei panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Nunurai Jena.